Highlanders, nasi yaita mangange 00 ne ZPC Kariba. Ndokusvitsa mitambo gumi nemisere isina kukundwa kana mumutambo mumwe chete. Bosso yave nemapoints makumi matatu nemasere uyezve mapoints mashanu pamusoro pengezi Platinum Stars iyo yapinda mapoints makumi matatu nematatu mushure mekunge yarova Blue Chips 1-0 muBarber Field Stadium. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti Bosso yave nemukana waakanyanyisa wekutora mukombe mukuru uyu.
Inini ndirikuona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu, saka Highlanders ndoe kutotora.
Asi mutsigiri weDynamos vaphilosoph Nyapfumbi vari kuramba izvi vachiti pakugumisira Dimbare ndiyo ichaenda nechimuti.
Dynamos is the team to beat. Vanongomiramira asi kumagumo shiri dzinongozopa Dimbare inotora.
Asi Dynamos iyo iri kusangana neHwange Mangwana iri kure zvikuru neutungamiri sezvo ine mapoints gumi pasi peHighlanders. Asi mitambo yakawanda yanhasi yabuditsa zvanga zvisingafungirwe noruzhinji apo zvikwata zvakawanda zvine mbiri zvarohwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yarohwa pamusha zvekare asi iko zvino 2-1 neSimba Bhora. Kokondwa uku kwasiya FC Platinum yasarira zvikuru sezvo yasiyiwa neHighlanders nemapoints gumi nemaviri. Asi chikwata chabuda neukunda ukuru iShare Sham iyo yarova Chicken Inn 1-0 kuluveve ndokwira pamusoro petafura kusvika pachinzvimbo chegumi nembiri. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Black Rhinos 1 Cranbourne Bullets 2, Green Fuel 2 Yada 0. Mangwana Manika Diamonds vs Caps United Gibbo, Herentals vs Triangle Mandava. Mumakundano A2023 Vitality Netball World Cup, chikwata cheZimbabwe chiri munzira kudzoka kumba asi chasiya makundano aya achibhebha moto zvikwata zvichirwira kupinda mufainari yemakwikwi aya. Asi zvikwata zvave kusangana mufainari izvi zvave kuzivikanwa mushure mekunge England yarova New Zealand 46-40, Australia ndokunda Jamaica 57-54. Australia neEngland dzave kusangana mangwana kuona kuti anotora mukombe mukuru uyu ndiani. Zimbabwe yave kumirira makundano a2027 asi paine mamwe makundano pakati apa. Mutambi wechikwata cheWarren Park Netball Community Club Mesi Kudzedzereka anoti pano zvinoda kugadziriswa pamajames asati apinda mune mamwe makundano.
Timu yanga ichiremerwa kunyanya panawa apa tichienda kunana GDU, but then kwozoti kumashooters ga anofanira kuita action very fast achingobata bhora mugeti kwosi pakuzonyanya pakuzodzosera bhora kumashure kwavangu achiita kwazvibude mushe.
New Zealand ndiyo ine mukombe weNetball World Cup uyu asi haichakwanisa kudzivirira mukombe wayo. Totarisa makundano eFIFA Women's 2023 World Cup. Spain neJapan nhasi dzawana tikiti rekupinda makura fainari emakwikwi aya ayo ari kuitirwa kuNew Zealand neAustralia. Spain yazvambura Switzerland 5-1 uko Japan ndokurwa Norway 3-1 kuti vapinde pazvikwata zvisere zvichiri kurwira mukombe uyu uyo uri maoko eAmerica parizvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.